Jesu unoroverwa pamuchinjikwa. Zvino vakati vachienda naye kundomurovera, vakabata murume waibva muruwa wainzi Simoni weKureni. Vakamutakudza muchinjikwa waJesu. Jesu ari pamberi iye mumashure, uye nemakororo maviri akanga achienda kundoroverwa pamwe chete naye. Nevanhu vazhinji vakanga varipo vaitevera mumashure vaimuchema. Wakatendeukira kwavari akati, "Vakunda veJerusarema, musandichema, zviri nani muzvicheme imwi pamwe chete nevana venyu." Ipapo vachienda vakasvika panzvimbo pavaida kundorovera Jesu, vainzi paGorokota kana kuti padehenya. Vakatora Jesu vakamurovera pamwe chete nemakororo maviri, iye ari pakati, rimwe kurudyi rimwe kuruboshwe. Ari pamuchinjikwa vakamunwisa vinegar inova inovava. Vamwe vakanga vari pakugovana nhumbi dzake vachikanda nehakata pamusoro padzo. Ipapo mbavha yakanga iri kuruboshwe yakati, "Iwe zvaunozviti uri mwanakomana waMwari, wadiko kuzviponesa pamwe chete nesu?" Mbavha yakanga iri kurudyi ikapindura ichiti, "Ko iwe wadireiko kushoora Mwari wako kusvika pakadaro? Isu zvatinotongerwa zvatinoziva. Unoda kuzvifananidza neuyu here usina chaanopomerwa?" Ipapo mbavha yakatendeukira kuna Jesu ikati, "Baba, mundirangarire muumambo hwenyu hwekudenga." Ipapo Jesu akapindura achiti, "Nhasi chaiye uchava neni muumambo hwekudenga." Papera manguva dzava nguva dzemasikati, zuva rakadzima, kukava nerima guru nyika yose. Ipapo mucheka mukuru wemutendere wakabvaruka nepakati kubva kumusoro kusvikira pasi. Jesu ari pamuchinjikwa wakachema nenzwi guru akati, "Ishe wangu, Ishe wangu, mandisiireiko?" Ipapo akakotamisa uso hwake akapa mweya wake kuna Mwari akabva afa. Ipapo murume mukuru wezana wakati achiona zvakanga zvaitwa wakati, "Murume uyu haana chaanoziva." Ipapo vakaenda, vazhinji vakadzokera vaine kugununʼuna mukati memoyo yavo. Asi murume wainzi Joseph weArimathea wakaenda kumukuru wainzi Pirato akakumbira achiti, "Ndinokumbira kuti mundipe mutumbi waJesu ndinde nawo kundomuviga." Ipapo akatenderwa, akadzikisa mutumbi, akauputira nemicheka, akaenda nawo kundomuviga. Kuhwiro kwakanga kwakacherwa pamusoro pedombo. Pakanga kusina munhu akambenge akavigwako. Ipapo vakadzi veGarirea vakatevera vachida kundovona paaindovigwa uye nemavigirwe aaizoitwa. Vakati vabvako vakadzokera kwavakanga vabva vachienda kundogadzirira zvekuzomuzora zvainuhwira uye nekundogadzirira zuva raitevera. Zuva raitevera rakasvika, vakazorora vachiteerera murayiro.